Vachitaura pachiitiko ichi, vafanwa odzoma vanoshanda kubazi rinoona nezvevashandi uye vataura vakamirira mushandira pamwewo mapazi ehurumende mukuedza kupedza dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka kana kuti Interministerial Task Force on Drug and Substance Abuse varumbidza zvikuru chirongwa chaparurwa ichi.
Tinozvitenda zvikuru chirongwa chaita nhasi chekuti izvo vanhu vanenge vachikwanisa kuenda kunotestiwa. Chinhu chakanaka vachitestiwa pachena, chinhu chakanaka ichocho kuti munhu anga achiziva kuti zvandiri kuita izvi nekushandisa madrug level yake inenge yakamira papi, zvinobatsira kuti anga achikwanisa kuzozvikontrolawo muupenyu hwake. Free testing yakanaka pakuti hapana expense yaunenge uchipinda.
Vadzoma vati ongororo yakaitwa munyika iri kuratidza kuti zvikamo zvinodarika makumi mashanu nechimwe kubva muzana zvevechidiki chiri kushandisa zvinodhaka.
Information yatina 51.7% yacho yevai tototi kumayouth ndo vari kushandisa zvinodhaka izvozvo. Saka patakatarisana nemayouth chete, ko waya waziva reabhavhu 50 vari kushandisa. Saka percentage yacho yakatoti kure, idambudziko guru chaizvo ririmo muZimbabwe.
Vachange vachitungamirira chirongwa ichi Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vati chakanakira chirongwa ichi ndechekuti munhu anozviongorora oga.
Zvakakosha nokuti vamwe havana mari, saka vakatestwa vakazviongorora private, unenge usiri pakati pavanhu kana kupi, usiri kuclinical kupi, unongozvitesta uriko iwewe wobetsereka neshanduko yeadvocacy yatiri kuita kuti aiwa ndingandirege kuita zvamadrugs ndizvibetsere upenyu hwangu nevana vangu nemhuri yangu necommunity yangu.
VaJacob Shamyarira avo vakamboshandisawo zvinodhaka vakazovamba sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsirawo vanoshandisa zvinodhaka varumbidzawo chirongwa ichi.
Chirongwa chaparurwa nhasi cheAbused Substances Diagnostics and Management chakanaka kuti chabatsira vanhu vari munharaunda kuti chirwere chekushandisa zvinodhaka ichi chikasike kubatwa chisati chanyanyoomerera, chanyanyooma kune vanhu. Kazhinji ndichionawo mafambiro andakaita inini, dzimwe nguva vana vechidiki ovamwe vanhu vanonetsikana nenyaya dzekudhakwa idzi vanotanga kushandisa zvinodhaka pasati paita vamwe vanenge vakuzviziva. Pazvinozozivikanwa dzimwe nguva zvinokwanisa kunge zvanyanyoipisisa kana kuti munhu asungwa kana kuti munhu arwara kana kuti munhu afa. Saka zvakanaka kuti chirongwa ichi chikwanise kubatsira vanhu mudzimba, muzvikoro, mumabasa kuskrina kana kutesta vanhu kuti vari kushandisa zvinodhaka zvipi, vakwanise kuwana rubatsiro zvenhu zvisati zvaipisisa.
Muzvare Chengeto Nyanzira vanoshanda nekambani yeFirst Step inova kambani ichange ichiwanisa zvekuongororesa zvinodhaka izvi vati vanhu vachazviongorora vachishandisa weti yavo.
Uri kumba unoshandisa urine kana kuti wiwi yako, saka mune mainstructions ukadipa chinobva chakuzwa kuti drug rauri kushandisa nderipi, ende rinobva ratobuda rakakunyorera kuti positive kana kuti negative.
Pasi pechirongwa ichi pachaitwawo dzidziso yekukurudzira vanhu kuti vasashandise zvinodhaka, izvo zvinozokanganisa upenyu hwavo, vamwe vachifa kana kupenga. Masangano akasiyana-siyana abatana muchirongwa ichi anosanganisira hurumende, University of Zimbabwe Health Sciences, Zimbabwe College of Pathology, First Step, Pamvuri nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.